Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu Gunyana 20, 2017. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kushomeka kwemapepa ari kushandiswa mukunyoresa vanhu sevavhoti kunonzi kwakonzera kuti zvinhu zviite manyamamire nerongo muHarare. Vamwe vagari vekuchinhoi vanoti havasi kufara nenzvimbo yekunyoresa kuvhota iyo vanoti yakaiswa kunze kweguta. Mumiriri weAmerica muZimbabwe, Ambassador Harry Thomas Jr. vanoshanyira cholocho vachiona zvirongwa zviri kutsigirwa nehurumende yavo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kushomeka kwemapepa ari kushandiswa mukunyoresa vanhu sevavhoti kunonzi kwakonzera kuti zvinhu zviite manyamamire nerongo muHarare zvaita kuti mapurisa anorwisana nemvongamupopoto ashevedzwe panzvimbo iri kunyoreswa vanhu nesangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vakawanda muHarare vanoti vatadza kunyoresa sevavhoti muHarare nhasi sezvo vashandi vekomishen inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission avo vari kunyoresa vanhu sevavhoti vanga vachiti havasisina magwaro ari kudaidzwa kuti VR9 forms ayo ari kusainiswa vanhu vachipika kuti vanogara papi chaipo. Mumwe wevanhu vakundikana kunyoresa ndimuzvare Chenai Dausi avo vati vamwe vanhu vanga vachipinzwa nerweseri kuti vanyorese kuvhota. Mumwe wevanhu vakundikana kunyoresa ndimuzvare Chenai Dausi avo vati vamwe vanhu vanga vachipinzwa nerweseri kuti vanyorese kuvhota.
Tauya makuseni na 6 hapana chiri kumbofamba nzara pesa tamboura moyo vamwe vaenda nekuvamwaramwa vagumbuka vaenda mukatumu varingoti zviline rikufamba rikufamba vamwe vachipindira nekumaback door takangogara.
VaBrian Mutsega avo vati mutsigiri weMDCT vanotiwo mapepa ekunyoresa aswera apera zvapedzisira zvaita kuti vazotanga kuzvidhindira mapepa aya vachipanana sevanhu vari kuda kunyoresa kuvhota kuti vakwanise kunyoresa.
Kuregistra chokwari kuita ka vari kuti vanhu vari kuuya opposition miparty yedu iripo iri kutonga vari kuti vanhu vave macooperative vari kuuya vachipinda nekuseri isu sininge takamirira kuseri uku manje harizokwanisa kuzi access yekuti aisei yekupinda. Then the second thing ndeyekuti mapepers aya ezeka atiri kupiwa like makatarasandakatobata naye tatofotokopa kubatanidza matensensi kuti kwanisa kufotokopa mapepers ekuti tikwanise kunyora mainformation kuti tinovhotesa.
Vatemba dazeni avo vati mutsigiri weNational People's Party vati chiri kuvashamisa ndechekutiwo nhengo dzeZANU-PF hadzisi kuonekwa pakunyoreswa kuri kuitwa uku zvava kuvapa kuti vafunge kuti pane chikiribidi chiri kuitwa.
Bururu vanyaya iri kutambika pai politics hazvisi zvinhu zviri straight nokuti iyeno zvitikada kuongorora ka kuti ivo vari kuzviti vacho pane madivision vacho vanozviti ndeve party iri kutonga ka havapo apo handiri kubva nezuru havasi kuuya vari kuregistira kupi ende uye zvinhu zvavari kuita ndezvekuti mafomu avari kuti hanzi mishini yatinayo iyi hatisi kuita kuti tiri kuregista but tiri kutotesta kuti mishini iri kuita sei iri kushanda saka tiri kutora vanhu 70 kana kuti 50 saka hatisi kuziva kuti zvinhu zvavari kuita igenuine here kana kuti hazvisi genuine kana kuti kuregister kwavari kuita kwavari kucapture here manames edu kana kuti vaite sei hatichazwa nekuti nezuro tichipatakauya tichipedzera wezeki muwacho akadzopedzera taura kuti musanetseke zvenyu politics iri kuitika saka tichazwa kuti zvaitaura kuti politics ndizvei. Saka izvozvi kutoti izvozvi zvita kutoenda kumba nekuti hatina hope yekuti tinoningirikina.
Zvichakadai zvinonzi mapurisa anorwisana nemvonga mupopoto ambochevedzwa mushure mekunge vanhu vanga vachida kunyorisa sevavhoti vanga voimba vachishoropodza mafambisiro ari kuita zeki basa mukunyoreswa kwevanhu sevavhoti. Mutauriri weMDCT vaObert Gutu avo vakwanisa kunyoresa nhasi vati havasi kufara nechinono chiri kuitwa nezeki kunyoresa vanhu.
Sevavhoti dzamira sei?
Hasokuona kwandaita nhasi pane chinono nokuti ukaona mawandiro akaita vanhu vamwe vamukira pano vasvikana 6 dzamakuseni iye manje tava kuma half past 1 dzamasikati vachipo vanhu. Ndaona vanhu vane manhamba mwane namba 1 mwane namba 6 mwane namba 9 nanhasi havasati varegister. Chazondishamisa ini ndechekuti tazona iyavo zvemapurisa veriot squad vouya vakawanda. Handizivi kuti veriot squad vaakudei zvepanyaya dzokuregister kwemavoters. Izvongotaridza kuti maitiro ari kuita zeki deno yagadzirisa. Mushina wandaona uri kushandisa muchina mumwe chete. Zvino kuti ugoti nemawandiro akaita vanhu sokuona kwavari kuita uku poshandiswa mushina mumwe. Zvingatotora makore kana gumi kana makumi mavirizve kuti vanhu vose vamuno maHarare varegistra. Ipapo panoda kuti pagadziriswe. Tatichida kuti vezeki vati hwevo makits BVR kits avanoti achauya ngauye nokukasika nokuti vanhu vada kuti vazobuda muhwando hwavo vakawanda sokuona kwauri kuita. Asi chaakuneza ndechekuti kuri kupisa vamwe vava kunzwa nzara vari muzuva sevhisi yacho iri kuita kunge yekamba. Kana kuti yerwaivhi.
Zvichakadai vashandi vezeki vari kunyoresa vanhu paRemembrance House muHarare vaudza Studio 7 kuti chiri kukonzera kuti vanonoke inyaya yokuti vari kushandisa muchina mumwe chete kuti vakwanise kunyoresa vanhu sevavhoti vachiti vakatarisira mimwe michina nemivhuro. Vanoti nhasi vakwanisa kunyoresa vanhu makumi manomwe nevatanhatu chete. Veruzhinji vakatarisirwa kuti vanyorese kusvika musi wa 15 ndira. Asi vanoti kana zeki ichinyoresa vanhu vasingasvike zana pazuva zvinoreva kuti vanhu vakawanda vachatadza kunyoresa sevavhoti pamberi pesarudzo dzegore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Tichiri panyaya yekunyoresa kuvhota iyi, vamwe vagari vemuchinoi vanoti havasi kufarawo nenzvimbo yekunyoresa kuvhota iyo vanoti yakaiswa kunze kweguta. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vagari vakawanda vari kuenda kumahofisi eZimbabwe Election Commission kana kuti ZEC ari pakati peguta vachida kunyoresa kuvhota, uko vanosvikotaurirwa kuti vaende kumahofisi avo ari kunze kweguta pedyo netraining center. Vagari ava vanoti kwakaiswa nzvimbo yekunyoresa kure neveruzhinji. Mumwe mugari wemuchinhoi vaMark Munyoro, avo vanoita basa rekutenga nekutengesa, vanoti havasi kufara nenzvimbo yekunyoresa iyo vanoti iri kure nevanhu uye zvinotora nguva yakawanda kufamba kuenda kunonyoresa. VaMunyoro vanoti sevatengesa vafanirwe kunge vasiri pavanotengesera kwenguva yakareba.
Ndikutoona kunge vari kutotiromesera kuti tisaregistre kuvhota. Nokuti dai vanga vachida kuti vhoteka vaitotiisira patirisi padhuze nepatitori. Ndora kuda kuona kuti inini savhenda kuti ndiende kutraining center ukako. Chida dhora, ndinga ratopesana nedhora. So there is no need yekuti ndiende kutraining center. Ndongosiyana nazvo zvekuregistra zvacho. Ngazvoyeme vanhu. Like zvavaita kudhara zvaiva muzvikoro, macentral muzvikoro mudhuze nemune vanhu. Vanhu voregistra.
Izvi zvinotsigirwa naamai Adeline Huchu, avo vanoti zeki inofanirwa kushandisa mahofisi ari pamujiti mukati meguta.
Vondo vamwe vakaregistra apa vakashifta nezuro here nhasi handizivi. Handichinoi Makonde Mangura. Vanoisa ipo ndo district remakonde. Ndo zvinonetsa. I don't think it's wise. Nokuti vamwe kuti vasiye pasina apa zvakaoma.
Mumwe mugari vaFarai Chikore vanoti mahofisi ari kunyoreswa kuvhota ari kure uye vanhu vakawanda havaazive.
Ya, ndiri kuti ofisi yezeki iri kunze padistrict level yakagara yanga isipo. Zeki yatinoziva isusu ndiyo iri paprovinsi iri old court. Ndopanozivikanwa muchinhu yekuti ndopane zeki ndovaitaura zvavo ndeyekuti Mashonal and West. Ukatoenda kudistrict koko ukatotarisa even furniture irimo muyemi zvitoratidza kuti zvizvatongouya panguva iyoyo. Karitoringo rikamakeshift kongori zvipfuure.
Asi mumwe mugari vatatenda chitache avo vakanyoresa kuvhota vanoti vanhu vanofanirwa kuziva mahofisi ose ezek uye kuti anoshandei sezvo zvakakosha.
Ndirikuti kwai kuitirwa ndiko kwainofanira kunge iri. I don't see any problem kuti vanhu vaende kunoregistera kuma district offices avo. A serious citizen womuZimbabwe anofanira kuziva kune kune maofisi ake hurumende kwaanoshandira vari. Savanhu kana vakuti yabuda iyo ofisi yezeki yagara iripo kwemakore ese iri ikoko, handione pane dambudziko.
Kunyoresa kuvhota kwakatanga svondo rapera nechishanu nevanhu vashoma vakanga vari nhengo dzinozivikanwa dzezvemapato ezvematongerwo enyika. Pari zvino vanhu vashoma vari kuenda pazuva kunonyoresa kuti vazovhota gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muChinoi, ndine Arthur Chigoriwa.
Zvichakadaro, sachigaro wesangano reZimbabwe Electoral Commission amairita Makarau vanoti matambudziko ari kusangana nevanhu vari kuvhota vari kunyoresa kuti vange vachivhota matambudziko avanga vakatarisira sezvo chirongwa chavo chekunyoresa vavhoti chichiri kutanga. Michina yemaBVR inonzi yange ichimboramba kushanda zvakanaka kumatunhu makumi matanhatu nematatu munyika yose. Amai Makarau vasimbisawo kuti vanhu vanokwanisa kunyoresa nezvitupa zvesimbi uye vanofanirawo kuuya netsamba dzinoratidza kwavanogara kuti vakwanise kukurumidza kunyoreswa. Mukuzeya nyaya iyi tabata amai Makarau tikavabvunza kuti nyaya yekunyoresa kuvhota iri kufamba sei.
Mahofisi edu eshe ari 63 atanga tati atange akatanga iwo musi wemuvhuru vakanyoresa vanhu vatingati vashoma nana musi wemuvhuru. Musi wechipiri vanhu vanga vati one day ingati musi wemuvhuro takarejista iye atinga vati 15% yekapasiti yemishini wega wega. Patakazo musi wechipiri vanhu vedu vanga vati one day asi havasati vawanda kusvika patinoda takarejistawo vanhu vangaite 33% yekapasiti yemishini yedu yega yega. Saka tikufungidza kuti kuzopera kunoita svondo mishini yedu inenge yakukwanisa kuchirejista vanhu vatakatara kuti unofanirwa kunge uchirejista pazuva rega rega.
Munee muchida kuti munyorese vanhu vakawanda zvakadii pamushina wega wega?
Mushina wega wega tirikutarisira kuti unyorese vanhu vanosvika makumi masere 80 per day.
Asi vamwe vari kuti vari kusanganawo nematambudziko zvinenge zviri kuratidza kuti zeki inenge yanga isati yanyatsogadzirira. Muri kunzwa here zvichemo izvi?
Hongu ndiri kuzvinzwa zvichemo izvi asi zvichemo zviri kubva muvanhu zvirakidze kuti zeki yanga isina kugadzirira. Zvinorakidza pane imwe nguva kuti vanhu vanga vasina kugadzirira nekuti kuda vanhu havasi kunzwisisa kuti izvi zvinorevei. Patinenge tichitanga chirongwa chega chega ndingati vanhu vanotora nguva kuti vajairire maitiro ebasa ravo. Saka zvingadai zviri kuti vanhu vedu vari kutinonoke iye zvino vari kutora maminitsi angaite between 10 and 15. Tinozvitarisira izvozvo kuti vachangotanga. Tokufungidzira kuti kana vazojairira pamusvondo rinouya nerinouya pamberi vanenge vakuita yetaimu yatinofungidzira kuti ndo taimu inofanirwa kutorwa nemunyoresi mumwe chete between 4 and 5 minutes per person. Zvakare vanhu vedu havasati vanyatsonzwisisa maripoti atiri kuwana kubva mumaprovhinsi ari kuratidza iwo kuti vanhu vari kuenda vasina magwaro akakwana. Tinoramba tichiyeuchidzana kuti pakunoenda kunonyoresa kuti uve muvhoti tinofanirwa kutakura chitupa chako nerimwe gwaro rinoratidza kuti unogara pati. Ringave kadhi rekuhospital, ingave tsamba yakabva nevamine zvikwereti navo vatingati madepartment of tozai, ingadai iri tsamba chaiyo yemagetsi enyu yamunojuisa magetsi enyu naokupa, ngavauye naizvozvo zvinotibatsira kuti tikurumidze kufambisa basa redu.
Sachigaro wesangano reZimbabwe Electoral Commission amairita Makarau vari parunare muHarare. Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909 AM 4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa emuBritain asunga varume vaviri nenyaya nechekuita nekubhombwa kwakaitwa chimwe chitima muLondon svondo rapera. Vanhu vanodarika makumi matatu vakakuvara. Hurumende yeBritain inoti mapurisa asunga murume ane makore makumi mana nemasere nemumwe ane makore makumi matatu kuNewport kuWales. Kuwait Kundengendeka kwepasi kune udzamu kana kuti magnitude we 7.1 kwakarova Mexico nezuro masikati zvivakwa zvikaputsika vanhu vanodarika zana nemakumi mashanu vakafa vamwe vane huwandu husingazivikanwe vakavharirwa muzvivakwa zvakaputsika. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vari kumusangano weUnited Nations kuNew York uko vari kutarisirwa kutaura mangwana pamberi pedare reGeneral Assembly. VaMugabe neZuro vakaita musangano nemutungamiri wenyika yeEquatorial Guinea vaTeodoro Obiang Nguema Mbasogo kumucheto womusangano uyu uye nhasi vanga vachitarisirwawo kuitawo mimwe misangano nevamwe vatungamiri kuhotera yavo. Nezuro vaMugabe vakabudawo pazvivhitivhiti vachiratidza kunge vakarara apo mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vaitaura. Mutungamiri wenyika ari kumusangano uyu nemudzimai wavo amai Grace Mugabe nevamwe vemhuri yavo nemamwe makurukota ehurumende. Mutori wedu wenhau Praxidis Jeremiah ari kuNew York kumusangano weUnited Nations General Assembly uyu. Wakadii PJ?
Ndiripo hangu wakadiyo.
Aiwa isu tirinani zvedu. PJ, kune vamwe vakwanisa kuona here vekumhuri yavaMugabe kubvira zvavaenda kuNew York uku?
Hapana vandati ndaona zvangu asi ndakanzwa kuti neZuro Manheru pakaonekwa mukomana mudiki Gotwe ravaMugabe.
Chatunga.
Ari muMcDonald's. Ehe.
Mhm. Ungatiudze kuti zvii zvimwe zviri kuitika pari zvino kuNew York uku?
Tanga tichitarisira kuti pamwe vaMugabe vangataure nhasi uno kumusangano weUnited Nations General Assembly. Asi tazoudzwa ndazofonera kuembassy vakandiudza kuti vari kuzotaura mangwana. Ndikavakumbira kuti vatiudze kuti zvii chaizvo chaizvo zvavakanangana nazvo zvavachataura nezvazvo vakabva varamba kutaura izvo zvavachataura mangwana. Ndikazobvapo ndikauya pano pandiri panoratidzira vanhu vakatsaukana venyika dzakatsaukana veZimbabwe vanga varipo madzimai avanga varipo apa vanga vachiratidzira vari vatatu vari vana. Ndobva ndazoona veBlack December Movement vauyawo ndobva vasvika. Saka pachozopindira mapurisa kuti vapatsanure vaviri vavo veDecember Movement vanga vachitsvaga pacho panga paine veZimbabwe vanga vachiratidzira vachipokana neutongi hwavaMugabe. Ivo vauyawo vachitsigirawo vaMugabe. Vasiya vamwe vese pane vakawanda vari kuratidzira vachishoropodza kana kuti vachishora hurumende yekuIran. Pane vamwewo vekuChina. Pane vamwewo vekuKurdish vari kuratidzira. But vatsvaga ndanyatsovaona vachifamba famba vachitsvaga pane mureza weZimbabwe. Ndopavauyawo vatanga kuratidzira vachita chandi kuti pamberi navaMugabe nechirungu President Mugabe, long live President Mugabe.
Asi hapana kuzoita hapo batamurefu batamupfupi vanhu vachirovana kwanga kurungokandirana makobvu nematete.
Hanga angori makobvu nematete zvekuti mapurisa atozove Secret Service vatozoguma vatoti timini vekuZimbabwe chibai nekuti ndimi madzimai munogona kuzorohwa nekuti ava veDecember Movement vanhurume vega vega. Regandibva ndakasika kuti ndikutaurire zvekare kuti mangwane anaano ndaenda kune imwe musangano wakarongwa nevesangano renhau reBloomberg vemabhizimusi vakapfuma vemuAfrica nepasi rose vachikurukura nezvenhau yekuti vemabhizimusi vanoshandirana sei nehurumende sezvo paine huori vachipindirawo zvekare zvematongerwo enyika. Saka pamamiriro akaita akadaro hurumende nevemabhizimusi vanofanirwa kushandirana zvakadini. Musangano uyu waunganidza vatungamiri vakawanda vekune dzimwe nyika kana kuti vaimbova vatungamiri nekuti atanga kutaura ndava ndiPresident Bill Clinton vandatoona vataura. Vemabhizimusi vandaona paschedule yacho ipapo ndaona vaAliko Dangote vekuNigeria. Ndaonawo zvekare vaStrive Masiva vamunozivavaya vano ndivo muridzi
veiconet aiwa
saka vachataurawo masikati ivavo
aiwa tinotenda zvikuru PJ
zvakanaka
tinotenda mutori Chakadaro zvimwe zvarwa zveZimbabwe zviri muno muAmerica zvakaungana pamuzinda weUnited Nations muguta reNew York apo kuri kuitirwa musangano weUnited Nations Assembly uyu zvichiratidzira mutori wedu wenhau Jonga Kandembiri abatawo chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuronga nyaya dzekuratidzira ichi muzvare Savannah Madamombe
Tiri pano sekuya kwatakaita gore rakapera gore rino tiri pano ende ticharamba tiri pano kusvika vakuru vedu vatinzwa kusvikira vafungawo kuti isusiri vana veZimbabwe vari kumarimuka vari kune dzimwe nyika asi hazviite kuti tiraswe tine zvichemo sei hurumende yedu isingade kutaura nesu kana kutinzwa
saka zvichemo zvenyu muchaita sei mune vamuri kuda kusvitsa here kuratidzira kwamuri kuita ipapo
tinosvitsa takasvitsa kuembasi takaenda kuembasi takanosiya zvichemo zvedu vanongoti tichafambisa zvichemo zvenyu asi chinoshamisa ndechekuti izvo zvinhasi vekuzambia vane meet and greet napresident wavo nedelegation yakauya zvakarongwa vanotouya vachitosangana napresident wavo vachitaura vachigara pasi and isu ndozvikumbiro zvatatinazvo kuti kupresident vedu vanouya vosangana nevanhu vekuamerica sei vasingasangane nesu isusi maZimbabwe vanotyei kutaura nesu
Chichemo ichocho mambo vasvitsa here vekuembasi kuti vakusvitsirei kuna vamugabe
na? Vakatosvitsa, tine mapasta akatenda ari kuedza kumedhieta pakati pedu navo. Asi ivo vanongoti tichadaira, tichadaira. Makore achingopfuura, hapana chinoitika.
Saka makawanda zvakadii zvisaro zveZimbabwe zvaungana nhasi?
Tiripo, tiripo. Ende isusu kwatiri manhamba asiriwo anoti ningi. Vanhu vane mabasa. Vanhu vari kurima. Kuti vachengete vanhu vari kumba. So... Hatina basa nekuti pauya vangani. Hatina basa kuti pauya vangani. Isu tichamirira vamwe vedu. Nekuti support yacho tinai. Vanofona ndatadza kuuya asi. Akakangu kandinora kuti munditauriro. Akakangu. Mugore rinouya ndichauyawo. Ende ndozvinoita kukura kwerevolution. Vanhu vanotanga vari vashoma. But as people get strong vachitadza kuva vasisatye. Vanhu vanenge vachiwana. Isu tichange tiri pano kusvika zvanaka. Itaidza marai vega.
Gore rakapera pamakaratidzira paivewo nevaipikisana nemi veDecember 12 movement. Gore rinovaripo here?
Vaivepo musi wechishanu. Takasangana navo musi wechishanu. Isusu hatina basa nevanhu veDecember 12. Ivo vari kurwira yavo isinei neyatiri kurwira. Tiri kurwira chingwa nemajarini emwana weZimbabwe. Tiri kurwira mabasa asiko kuZimbabwe. Ivo vari kurwira yavo yekuti munhu mutema nemunhu murungu. Inyaya isi yevanhu vatema nevanhu varungu. Ndeyekudya. Nehumbaro wevana vemuZimbabwe.
Ipo pamakaungana, makaungana papi chaipo pamuri kuratidzira muri?
Pa UN pane chinzvimbo chinogadzirwa kuti vanhu vese vanenge vachiratidzira vange varipo. Pane nyika dzakawanda dziri pano hatisi kutoga. Pane vari kuratidzira vachichema nekuti hurumende yeChina iri kuvabata unhapwa. Kune vari kuratidzira kuti hurumende yeIraq iri kuvabata unhapwa. Kune vari kuratidzira kuti hurumende yeIran iri kuvabata unhapwa. Kune vari kuratidzirawo dzimwe nyika dzakangowanda pakazara pane vanhu. Isu veZimbabwe titongoripo tiri pakati peutsakwatira hwevamwe.
Muzvare Savannah Madamombe chizvarwa cheZimbabwe chiri kutungamira urongwa hwekuratidzira huri kuitwa kuNew York muAmerica. Changa chiri parunare kuNew York wakare naJonga Kandemiri weStudio 7. Mumiriri weAmerica muZimbabwe, Ambassador Harry Thomas Jr. vashanyira dunhu recholocho nhasi vachiona zvirongwa zviri kutsigirwa nehurumende yavo munzvimbo iyi. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Vachitaura kuvatori venhau mushure mekushanyira zvimwe zvirongwa zviri kutsigirwa nesangano reUSAID kunkunzi kucholocho nhasi, Ambassador Thomas Vatu anofara kuti nyika yavo ndiyo inopa rubatsiro rwakakura kuZimbabwe kudarika dzimwe nyika dzose pasi rose. Vati izvo zvinoratidza kuzvipira kwakaita vanhu vemuAmerica mukubatsira vanhu vemuZimbabwe vakati kunze kwerubatsiro urwu muzinda wavo unoshuvirawo kuti kudyidzana pakati peAmerica neZimbabwe mune zvemabhizimisi nezvekutengeserana kukure.
We give through PEPFAR and USAID Tinopa PEPFA ne USAID marino shandiswa muZimbabwe inodarika mazana matatu ema milioni ema dora. Tinotarisira kuti mari ichawedzerwa.
Vachipindura mvunzo wekuti sei muzinda wavo wakabvuma kupa magwaro ekufambisa kuvanhu vakawanda vakaperekedza mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kumusangano weUnited Nations General Assembly kuNew York, vaThomas vati pasi pemutemo yekudyidzana pakati penyika havakwanise kupindira panyaya dzeuwandu hwevanhu vanenge vanzi nehurumende vari kuenda kumusangano wakadaro.
The government of Zimbabwe decides whom they would like to go to United Nations General Assembly.
Hatina masimba ekuti tisarudza anofanirwa kuenda kuunga. Izvi zviri mutemo weGeneva Convention.
Ambassador Thomas, avo vange vachiperekedzwa nevamwe vakuru vakuru vesangano reUSAID pamwe nereCreating New Frontiers in Agriculture, vashanyira chirongwa chekupa chikafu kumadzimai akazvitakura pamwe nevana vari pakati pemwedzi mitanhatu nemakore maviri pangunzi Clinic kuCholocho. Vashanyirawo madzimai pamwe nevarume vari kuita chirongwa chetutukani Village Savings and Lending Group chekuchengetedza nekukweretesana mari pamwe nekudzidza nekuchengeta zvipfuyo uye chimwe chekudzidzisa zveutsanana pasi pezvikwata zvinonzi Community Health Clubs. Zvirongwa izvi zviri kuitwa pasi pechirongwa chinozivikanwa kunzi Amalima chinotsigirwa neUSAID neCreating New Frontiers in Agriculture. Mzvare Ntombi Enhle Ncube, avo vane mwana ane gore nemwedzi mina, ndemumwe wemadzimai vane mwana ari muchirongwa chekupiwa chikafu, uye vaipiwawo chikafu pavaive vane pamuviri. Vati chirongwa ichi chakakosha zvikuru, nekuti chinobatsira kuti vana amai pamwe nevana vave neutano hwakanaka.
Imalima yasinoti yasifundisa kuti sihlanzeke andisifite.
Chirongwa ichi chakanaka zvikuru nekuti chichinoita kuti vana mai nevana vawane chikafu chinopa utano. Pamusoro pezvitiri kudzidziswa zveutsanana zvinoita kuti tikwanise kuchengeta vana vedu vari vatano.
Mukuru wezveutano nekudya kwakanaka muchirongwa cheAmalima, amai Pamela Ncube, vati zvirongwa zvavo zvinokurudzirawo vagari kuti vachengetedze utano nekuita zvinhu zvakasiyana-siyana kusanganisira kuvaka zvimbuzi pamisha yavo. Chirongwa cheAmalima chiri kuitwa kuCholocho muMatabeleland North pamwe nekuBulilima, Gwanda neMangwe kuMatabeleland South uye chinotarisirwa kupedzwa gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 pangunzi Clinic kuCholocho, ndini Taurai Shava.
Sachigaro MDCT Women's Assembly, amai Linette Karenyi, vanoti zvese zviri kurongwa nehurumende zvekuita banga revanhukadzi munyika zvakanangana neavo vanotsigira ZANU-PF chete. Nyaya yekuumba banga iri yakataurwa gore rapera naamai Nyasha Chikwinya, vanova gurukota rinoona nezvemadzimai. Tanonoka Wande weStudio 7 abata amai Karenyi kuti tinzwe zvizhinji.
Harina kana chiedza chekuti tinga benefita as women. Chiedza patanga chiripo, chiedza tanga chiripo during the inclusive government. Tanga paine kujeka kwekuti ma all political parties anga ari involved. Saka bengi irori vanhu ngavabate mazwi angu. I bengi richa benefita munhu ane kadi reZANU-PF, kwete munhu wemudzimai anoda kubudirira through the bank.
Saka muri kuti here bangi iri haribatsiri veruzhinji?
Mbamao, I bengi rao, ravatora kuita rao, but harifiri kungariri bengi rao, rinofano ngariri bengi, remazimai. And remazimai must rise up and fight, kuita rakuti tite demonstrate our anger to say, bengi iri, harifiri reZANU-PF, rinofano ngariri bengi, remazimai. Emu Zimbabwe.
Moita sei nenyayai, se somusangano we MDCT.
Hatina control nezvinhu zvinoitwa neZANU-PF. Chatinongotaura chete kumadzimai emuZimbabwe kuti tarirai muone kuoma kwaita Zimbabwe. Maria wakabhenga iri US dollar wakuipiwa iri bhondi. Kana uine mwana anoda mari yekuti aende kuchikoro iri in US dollars, uri kunzi enda pablack market unotenga. Kana uri mudzimai ari pamusika, hauna kwauchawana chouviri nekuti zvinhu zvese zviri kutorwa zvoitwa zveZANU-PF. Munoda here kuramba tichiita upenyu hwekuenda kunoita queue bank for 1 week muri chitambura nezara? Munoda here kuti tiite madzimai ekugara tichitengesa musika? Munoda here kuti tiite madzimai ekudzvanyirirwa semadzimai? Tiri kuti aiwa kamadzimai eZimbabwe. Ngatisimukei tivakidze kuti nyaya yekutora zvinhu vachizviita zvavo, nyaya yekutora mainputs achiita zvavo, wese iyo iye bhengi yavari kutanga kuita yavo seZANU-PF.
Awangwara Mailinet Karenyi sachigaru uwe madzimai mu MDCT. Va tereri tabatashuka kumagumo echirongwa chedu chanasi. Anokoneka nemfaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC. Ndokusi ya imina ntunga milinkomo. Musakangani kuti pa live talk tichataura nezvemusangano we United Nations ku New York.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emweni ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 20 kumpandula 2017 ngontungamili inkomo endabeni zethu lamhlanje. Amabandla aphikisayo secodoze umongameli Mgabe ngokulala emhlanganweni we United Nations osaqhubekayo eNew York ngesikhathi kukhuluma umongameli weMelika umnumzana Donald Trump.
Ne-eji yakhe vele ngukhulu omele ukuthi ayedlala nabazukulu. Lokho kwenziwa iZANU-PF ukuthi bebe belokhu besithi umgazi yahamba ayemele abantu beZimbabwe kuyinhlamba ebantwini beZimbabwe.
Kambe imitshina esetshenziswa ukubhalisa amagama abantu abazavota e-biometric voter registration kits kayisoze idale inkulumo na kumpumela yokhetho lomnyaka ozayo. Sile ngxoxolo sikomithi weze.
Kukanti vele ndathi besithumele abantu eKenya bethi awuzeva ama-election konani. Kuningi esikubonileyo esikufundileyo, kuningi esikubonileyo esingasuke sikusebenzise. Okwenzakale eKenya singathi lithi kusinika i-lesson on how to do this thing better.
Abasakhulayo bakhuthazwa ukuthi bangabi izigqili zezidakamizwa.
Kulezi nsuku sizibona ukuthi abantwana laba either bayanatha kakhulu or bagida kakhulu emavuzo phathi lawa abayeza khona izinto ezingalunganga. So i-sports gala leyo kuba encourage ukuthi hayi bantwana, i-future ikhona in sports, you can come and play with others, develop yourself and be healthy at the same time.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amabandla aphikisayo namhla acodoze umongameli Robert Mugabe esithi uyangise ilizwe leZimbabwe izolo ngokulala emhlanganweni weUnited Nations osaqhubekayo edolobheni elikhulu leNew York khonapha eMelika ngesikhathi kukhuluma umongameli weMelika umnumzana Donald Trump. Ngakolunye uhlangothi uZulu ophikisana lombuso weZANU-PF laye uthukuthele kakhulu ngemva kokuphuma kwemifanekiso ethethwe iStudio 7 eveza indodana kaMgabe uChatunga ethwele izikhwama zesitolo esidulayo eseGucci eNew York njalo izolo evela thenga impahla. Isitolo seGucci sithandwa njalo ngunina unkosikazi Grace Mgabe okwenza uZulu wazi wamupha igama lokuthi nguGucci Grace. UChatunga ngomunye wabantu abangamachumi ayisikhombisa abahambe loMgabe emhlanganweni weUnited Nations ababikwa bephiwe imali engamadola ayinkulungwane eyodwa lamakhulu amahlanu umuntu ngamunye ngelanga. Lokho kucunule kakhulu abantu abanengi abathi uMgabe udlalisa imali kahulumende njalo bathi ubengamelanga ahambe lemuli yakhe yonke ikakhulu abantwana lomkhwenyana wakhe kulomhlangano. Amaphephandaba lemisakazo eminengi emhlabeni jikelele layo namhla ibibika ngodaba lokulala kukaMgabe emhlanganweni wayizolo. Indodana kankosikazi Mgabe yakuqala uRussell Gorira Zara laye ucunule uZulu ngemva kokwethula amapikitsha ezimota ezimbili ezintsha ezohlobo lweRolls Royce abikwa ezithenge ngemali edlula i-R70 million kwele South Africa. Sixhume umqoqo wenhlanganiso Umqoqo wenhlelo zebandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Walsh Mengcube unkosikazi Rita Ndlovu yena othi ukulala kukaMgabe asekwenza yiloba ngaphi lapho ahlala khona yibufakazi obusobala obukhomba ukuthi kasamelanga abe ngumongameli.
Okokuqala vele uMgabe uvele kasamelanga ukuthi abe ngupresident. Nge-age yakhe vele ngukhulu omele sukuthi ayedlala nabazukulu. Lokho kwenziwa yiZanu PF ukuthi bebe belokhu besithi uMgabe kahamba ayemele abantu beZimbabwe kuyimhlambi ebantwini beZimbabwe. Ngoba kunje ufike walala okwakhe kuphela yikuhamba kuphela ethwele abantu abangizokuthi uhambe nabantu abangu-70 abathatha imali elizweni elidubekileyo elinganamali elingalalutho abantu bakhona badubele ikheshi kayikho. Yona leyo imali esingayazi lokuthi yenziwa ngubani ukuthi zibe khona eZimbabwe yiyo abayithathayo. Ngapha thina siphiwa amaphepha akhona futhi ayashoti. So vele okokuqala vele kasamelanga ukuthi abe ngupresident. So le yimeseji ethunyelwe ebantwini beZimbabwe ukuthi i-election elandelayo kumele ukhula ahambe ayodlala nabantwana emzini wakhe.
Sesike samuzwa uMgabe esithi kasoze asuke esikhundleni ngoba kukhanya kungela muntu olungele ukuba ngumongameli ngaphandle kwakhe. Nxa sesikhangela ukulala akwenzayo yonke indawo lapha ahlala khona, isingathi kakuboni kawuzwa na umzimba ukuthi awusavumi kumbe mhlawumbe abengakwazi ukuthi ubelele.
Okokuqala uMgabe kazakazalwe engupresident yeZimbabwe. Naye ubupresident wabufakwa ukuthi athi khona kula muntu ozakusi Zimbabwe yena ya engasekho kakusiqinisa. Yikudelela futhi khonokho abantwana beZimbabwe ngoba yena kazakazalele ukuthi uzaba ngupresident. Kazakazalwe wathiwa isithetho sokuthi nguyupresident wakhethwa ngabantu. So kuyithi futhi abantu okumele simkhiphe. Sezokhuluma nezinto zokuba yisalukazi mina kangile ugugu wami eseluphele ngangomgabe. Njalo wayizinto ayizikhuluma vele zazezingezabantwana. Ukucabanga kwakhe vele sekunjengokuthi uyumntwana. Njalo futhi khonokho ukuthi alale entungamile emhlanganweni kutshela ukuthi vele sekhulule kalungelanga vele ukuthi abuse abanye abantu akhokhele ngoba ukukhokhela kwakhe kakusamncedi kalito. Sekhohlwa uselala anytime angahlalahlala selele kazenzisi i-age. Ngiyamthatha ngimfake lobabami ubabami layo le-92 years. Izinto azenzayo ekhaya zifanana
uMtakaMgabe uChatunga yena simbonile lapha e-chai shopping e-New York ethwele amabhegi aweshopu edulayo mpela ethandwa ngunina njalo uGrace. IGucci asikwazi ukuthi imali ngeyakhe kumbe ngekahulumende kodwa lingathini njengalokho?
Imali vele bazoyithatha ngaphi yabo. Ngokuze ube nemotho, imotho izuza ngoba wena eZimbabwe ungumuntu osemitshwayo, ungumuntu vele udla imali, i-taxpayers money. Kabala mabali bona lamabhizinesi bayathola ngathi bayathola ngokuthi bona bayi-first family. And khonokho okwenza umntanakhe, umntwana phela uyafuza vele. Okwenziwa ngubaba, kukhulunywa ngubaba lo mama ngikhaya, yikho umntwana agcine ekwenzile. Khonokho futhi ukuthi uMtakaMgabe uyahamba esho bakhonokho ama izinto iGucci yona leyo thina esingayazi ethi lasihamba kukhothi amathethenga izigogo yena uhambe ethenga izinto ezingeka 5.4 million ama-limousines angu-2 iZimbabwe ibhizi isekuhluphekeni phela ungafika eZimbabwe entukameli zakhe ayisiyo leyani oyaziyo. NgoJuni kwabe ngathi kusebusika athethi kuyatshisa vele uyadala ukuthi lilizwe mhlobo bani elinama-building ayiphiwa ngamakhiwa asethembiwe aphenduka abe ngama-shares ama-factory shares vele akuhlela nto enjani.
Unkosikazi Rita Ndlovu ngumqoqi wenhlelo zebandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Welsh Mengcube. Uhlelo lokubhalisa amagama abantu abazavota kukhetho lomnyaka ozayo luqhubekele phambili endaweni esijiyeneyo zelizwe namuhla, ingxaki esijiyeneyo lazo zisiya phambili. Iziphathamandla zekomishini yezokhetho iZimbabwe Electoral Commission zibikwa zithatha isikhathi eside kakhulu ukubhalisa umuntu oyedwa. Osokwenza abantu abaningi bengayi kumbe baphenduke bengabhalisanga. kwabulawayo khona babikwa bebalutshwana kakhulu abantu ababhalisileyo namuhla. Isikhulumeli senhlanganiso ye-Christian Alliance umnumzana Useni Spanda uthi kuqakathekile ukuthi uZulu athathele uhlelo lolu phezulu.
Kuqakathekile kakhulu ukuthi sihambe nini ezindaweni ezibekwe yiZimbabwe Electoral Commission umuntu ayiregister ukuvota. Okokuqala okuqakathekileyo, kumele ke uthwale ke okuzatshengisa ukuthi wena uhlala kuphi, njalo ke ukwanise ukuthwala ke isithupha sakho, kwanise njalo ukuthi ukhuthaze labo makhelwane labanye ukuthi zihambe kaningi ngobuningi benu liyofika lapho elizakwanisa ukulotshwa khona lingeniswe ke ehlelweni lolu lokuthi libe lelungelo lokuvota.
Lina njengenhlanganiso yamakholwa, kuyini elikwenzayo lani ukukhuthaza abantu ukuthi baphume ngobuningi?
Yes, sesiqalisile ukungena emabandleni sibakhuthaza, njalo abafundisi bonke sibanikile ke ulwazi, siyabanika ke lamaphephandaba ebulenjini. Sikhuthazile njalo abafundisi ukuthi ngezikhathi lapho besenza ke izaziso zabo, besenza inhlelo ezehlukeneyo, kube isikhathi sokuthi bekwanise ukukhuthaza abazalwane ukuthi bekwanise ukuyavota. Ngaloku nje olwesihlanu lolo lubuyayo, sizahlala phansi lamabhishopu edolobho lethu sikhulume labo ngokunye, kodwa sizabakhuthaza njalo ukuthi bekwanise ukuyakhuthaza abazalwane, ngoba sinanzelela ukuthi ibandla yile elinabantu abaningi kakhulu. Nxa amaKristu engaphuma ngobuningi bawo besiya-ke lobisa amagama abo ukwenzela ukuthi bebe lelungelo lokuyavota, mbona ngani kuzathuthukisa ilizwe lakithi. Njalo-ke abantu bananzelela ukuthi nxa singaphumanga sayenza khonokhu, amadolobho ethu lapho esihlala khona kuzafinyezwa esingathi ngama-constituencies azagcine sesiba malutshwana. Incwadi kuyabe kutshengisela ukuthi abantu abafuna ukuvota mba abantu abalelungelo lokuvota bayabe balutshwana. Ngakho kuqakathekile kakhulu ukuthi wonke umuntu aphume ayekuma ibizo lakhe libe khona, ukwenzela ukuthi singalahlekelwa lilungelo lethu lokukhetha inkokheli. Kithi thina amaKristu kuba ngani yisono nxa umuntu ezalahlela eceleni ilungelo lakhe lokuthi athuthukise isizwe sakhe.
Umnumzana Useni Spanda ngowenhlanganiso ye-Christian Alliance. Lokhe sisedabeni lunye, ukusungulwa kohlelo lokubhalisa amagama abantu abazavota kusetshenziswa imitshina yakulezi nsuku e-biometric voter registration bekucatshangelwa ukuthi kuyehlisa amathuba okuqilibezela kukhetho. Kodwa okwenzakale elizweni laseKenya kuthiye inengi lomhlaba ejikelele lingaselathemba lemitshina le ngemva kokuba umthethwandaba wakulelo lizwe wesule impumela yokhetho, ngoba usithi kube lobufakazi bokuthi ukhetho loluka luqhutshwanga ngendlela ecacileyo njalo esuthisayo. Ukuhlaziya udaba lokuthi imitshina le kayisoze idale inkulumo na kukhetho lweZimbabwe, uChris Gande weStudio 7 uxoxelo sikomishi weZimbabwe Electoral Commission umnumzana Qhubani Moyo ukuze sizwe okunengi.
Hayi, kukanti vele lathi besithumele abantu eKenya bethi awuzeva ama-election konani, kuningi esikubonileyo esikufundileyo, kuningi esikubonileyo esingasoze sikusebenzise. Okwenzakale eKenya singathi lithi kusinika i-lesson on how to do this thing better. Thina njengabantu abahambela emuva sesifundile, not just from iKenya, sifunde okwenzakala eTanzania okuhle, sifunde okwenzakala e-Uganda okuhle, okwenzakala eZambia okuhle, okwenzakala eCameroon okuhle. Sistadishile wonke la amazwe sathola okuningi esikufundileyo esikusebenzisa thina ngapha kwenzela ukuthi ethu indlela ibe right. Into eyiyo eKenya ephamanzekayo ukuthi abantu abalandelanga umthetho welizwe njengeZ thina. Thina sizarejista abantu, sivotise abantu, si-announce ama-results, silandela i-constitution yelizwe. Okungafunekiyo ukuthi nxa ungunompembe njengathi thina amakhomishina ube usutshaya impembe udlala ngaphandle kwama-rules of the game, ufeze walandele nje bebhale phansi. Because sithi thina
We've learned and heard what happened in Kenya. We are far ahead in terms of preparation because we are not going to, we will be following the law to the letter.
Abanye bengathanda ukubuza ukuthi nxa kuyikuthi kuyasetshenziswa yona leyi imitshina yama-biometrics ukuthi kube loluhlu lwabantu abalelungelo lokuvota. Khona ukuvota kuzavotwa njani? Bazabhala uxa wabo emaphepheni njengensukwini na?
Ye, i-biometrics ngeyokurejista kuphela abantu ukwenzela ukuthi i-voters roll ibe lama-fingerprints omuntu, i-voters roll ibe le-face yomuntu. Ukwenzela ukuthi kungabi lo muntu obhalisa kabili. Siyazi sonke ukuthi akula muntu umhlaba jikelele ole fingerprint efana leyo munye. Ngalokho ke singarejista bese sizakhangelisisa ngomtshina yethu sibone ukuthi nxa ekhona obhalisa kabili yakhe kumkhafule kumjikele phandle. Ozawona ebhalisa kabili vele ngumuntu uyagwetshwa ukuthi vele angasavoti futhi esiyaphambili. Yikho esizokwenza okwe-biometric ukurejista. Kodwa ngelanga le-election sizawukhangela ke sisebenzisa i-biometric ukuthi urejistile yini endaweni lapho urejiste khona, bese sikuvotisa ngendlela evele yiyo ekade senziwa iminyaka leminyaka ekuthi siyakunika i-ballot paper, ufake uxa wakho, umjikele phakathi kwebhokisi, bese sivala sibili, sivala ngo-1, 2, 3 encwadi hathi ngemtshina. So kulo mahluko phakathi kwe-registration eyenzakalayo leyi lokuvota, i-biometric voter registration hathi i-electronic voting, akuvota ngemtshina, kuvota ngama-ballpoint.
Kodwa kuminyaka elandelayo sizabona na kuvotwa ngemitshina njengoba kuyaba kusetshenziswe yona le i-biometric registration.
Athina esikwenzileyo kwathi ezinjengecommission esikhanya lukhetho oluzayo lolo yikuthi sibone ukuthi silungise into yakuqala eqakathekileyo, i-voters roll, sisebenzisa imitshina. Kodwa asingeke phela igandi sithi njengelizwe sizakuma khonapho, i-technology yona ivele isiya phambili. Ngokuya ngokuya kwesikhathi sizabe lokhu si-improva, sithatha lokho okutsha lokunye okukhona. Kodwa okwakhathesi sikhangele into eyodwa kuphela, i-registration process nge-biometric. I-voting iyabe i-manual. Okweminyaka le ezayo asazi amanye ama-commission azabuya ngemva kwethu ukuthi azacabanga ukuthi athathe ahambise kuleli banga.
Lo ngusikomishi wekomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho elizweni, iZimbabwe Electoral Commission, umnumzana Qhubani Moyo obekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekobulawayo. Umphathintambo ogatsha lwabalwa impi yenkululeko umnumzana Chinga Dube sekhuthaze abasakhulayo ukuthi bachiyane lokunatha lokusebenzisa izidakamizwa. Kubika uBathabile Masuku.
Ekhuluma emthimbeni wemidlalo iSports Gala obuqoqwe yiScripture Union kunye leSiyanda Trust, umnumzana Dube uthe abasakhulayo yibo ikusasa yelizwe, ngakho bekele ukubulala ikusasa labo ngenxa yezidakamizwa. Abasakhulayo baxwayiswe ukuthi bekele ukusebenzisa izidakamizwa ukuze baphatheke enhlelweni zentuthuko ezehlukeneyo elizweni. Udube uthe abasakhulayo yibo ikusasa yelizwe, ngakho bekele ukubulala ikusasa labo ngezidakamizwa.
Khona ukuthi-ke abantwana abasakhulayo basebenzisa kakhulu izidakamizwa. Lokho ke kudala uhlupho olukhulu kakhulu ngoba abasolitholi ithuba lokuthi bephatheke enhlelweni eziningi. Ungakhangela kule nhlelo eziqakathekileyo zelizwe ezikhona kathesi kule nhlelo zokurejista ukuvota, baphatheka njani nxa betshona bedakiwe bengaboni ukwenzakalayo? Ngakho ke bayaxwayiswa kakhulu, siyabaxwayisa ukuthi bechiyane lento zezidakamiswa ukwenza ukuthi bethole ithuba elingcono lokuthi baphatheke.
Ekhuluma emele iSiyanda Trust, unkosikazi Nomazulu Ngwenya uthe bameme izikolo, amabandla kanye labazali ukuze bafundise abatsha ukuthi kuningi abangakwenza ukuthi bazithokozise ngaphandle kokudla izidakamizwa.
Sivize umdlalo lo namuhla njengemizamo yokuletha abantwana abancane bezokhuluma lathi bedlala isports labanye, imizamo yokuthi sibakhuphe emigwaqweni kulezi nsuku zibona ukuthi abantwana laba either bayanatha kakhulu or bagida kakhulu emavuzo phathi lawa abayenza khona izinto ezingalunganga. So i-sports gala le ikuba encourage ukuthi hayi bantwana, i-future ikhona in sports, you can come and play with others, develop yourselves and be healthy at the same time.
Omunye wabatsha u-Abraham Matbena uthe njengabontanga bathokoze kakhulu ngoba bake baphiwa izifundo ezibasizayo ukuthi bengathatheki ngababona kusenziwa ngabangane.
Salibonani ngendaba ye-drug and alcohol abuse. Sikhulumene lapha sise-K40 High School. Siyakholisa kumnandi kunjalo. We are just doing a campaign labantu, different churches, different school abaparticipatayo. And siyakuthakazelela ngoba esikukhangeleyo lapha sikhangelela ukuthi sikhiphe abantwana sibathathe sibahlalise bebhizi ukuthi kungabi lezinto ingozi lokuhlupheka ngaphandle. Umntwana uyagcina sesiba umntwana lwana ohamba ngama-drugs, oyenza ngezidakamizwa langotshwala.
Ontanga ikakhulu kobulawayo balokwenza amaphathi ezindlini zabazali abangaphandle kwelizwe. Emaphathini lawo athiwa ngamavuzu phathi, ontanga banatha utshwala njalo basebenzise izidakamizwa ezinjenge-cocaine. Amapholisa asezama ukuthi achithize amaphathi anjalo lalapho nxa izikolo zivulwa abantwana abandise ukubuthana edolobheni lakobulawayo. Ngimele iStudio 7, ngiwobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Live Talk ukuhlelo lwabahlala kwamanyamazwe olwe Diaspora Forum namuhla sixoxa ngomhlangano we United Nations lapho uMongameli Mugabe akhangelelwe ukwethula amazwi akhe kusasa. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Lay Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafichane. Amantombazana edlula ikhulu elilodwa akhululwe ngabahlamuki beBoko Haram ekuqaleni komnyaka aseqale ukulungiselela elakusasa lawo ngokuya esikolo seAmerican University eNigeria ngemva kwenyanga ezimbalwa ephumula njalo enakekelwa nguhulumende. Abahlenga abawelwe ingozi baqhubeke bedinga abasinde engozini yokuzamazama komhlaba kwele Mexico okubulale abantu abedlula amakhulu amabili. Ekuqhubekeni kwamhlangano wamazwe omhlaba oyiUnited Nations General Assembly, izizalwane zeZimbabwe zithi zikhangelele ukuzwa amazwi kaMongameli Mugabe azawethula kusasa. Kuminyaka edluleyo, uMugabe ubethatha leli thuba ukuthuka amazwe angentshonalanga ewethesa icala lokwenqabela intuthuko yelizwe lakhe ngokumethesa izijeziso zenotho yena labanye bakhe bezanu PF. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala ngapha eMelika zande ukutshengisela phandle kwamahofisi alumanyano zisola umbuso kaMugabe. Ngakwelinye icele kuyake kube lesizalwane zeMelika ezenhlanganiso yeDecember 12 Movement eziyake zitshengisele lazo zisekela uMongameli Mugabe. Kambe lonyaka kuminjani? Intatheli zindaba iye Studio 7 uPraxedis Jeremiah ukhonale edolobheni elikhulu le New York. Siyakwamukela kuhlelo PJ.
Hanya wong.
Ye, kwenzakalani lamhlanje?
Lamhlanje kube kuyiziphithiphithi kule ndawo vele etshengisela abantu betshengisela imbuso yaba imbuso etshiyeneyo yabohulumende abatshiyeneyo bamazwe womhlaba. Ikanti-ke labezimbabwe labo kade bekhona kodwa namhlanje kade bebalutshwana. Kwazothi sokulaphaya lokhu engime khona lapho ngime labo ngikhuluma labo kwazobuya abe-December movement. Labo bafika batshengisela baqalisa ukutshanta Mugabe must remain, Mugabe long live Mugabe. Lokhu betshanta besenza njalo bevele beqophe laba abezimbabwe kade betshengisela.
Abezimbabwe abatshengiselayo laba ngabamabandla aphikisayo ngabenhlanganiso ezizimeleyo nguZulu njengobani?
Engikhulume labo bathi vele abekho kwezombusazwe kangako abalabandla sibili abasekelana lalo. Engikhulume labo namuhla bona ngamaZimbabwe alokukhonona nje ngempilo esiphilwa eZimbabwe. Ngilomunye wabo khathesi kodwa ke ngingakakuniki kuThanya Nyathi unkosazana Thanya Nyathi laye kade esekutshengiseleni kwalamhla kade esekutshengiseleni kwangomgqibelo njalo kodwa ngingakakuniki khona kodwa ngichasise ngamafitshane ukuthi kube lo mhlangano njalo oqoqwe yinhlanganiso yentatheli zindaba eyeBloomberg eyezindaba bona-ke baqoqe umhlangano labo somabhizimusi bamazwe omhlaba bekhuluma nje ukuthi ubudlelwano obukhona phakathi kwabohulumende nalabo abanothileyo ukuthi kunganceda njani uZulu. Yikho-ke ingxoxo leyi isungulwe izintatheli zindaba ngokwazo behlaziya ukuthi kuyini sibisilile okungenziwa ukuthi amacelo omabili asebenzelane kungela ubuqili kuthiwa yibuqili kumbe
ubuqili bezelo
kodwa-ke khona lokho yikho-ke namhlanje emini kuzakhuluma usomabhizimusi owaziwayo odumileyo wasenigeria u-Aliko Dangote kuzokhuluma njalo usomabhizimusi odumileyo ngasezimbabwe uStrive Masiwa uyena-ke ongumnikazi wekampani kamakhalekhukhwini i-Connect. Yikho-ke esembuyela khona kathesi ukuthi ngiyekuza ukuthi uzasethulelani. Okwamanje-ke wothi-ke ngunike-ke unkosazana Thanya Nyathi.
Ungakangiphi uThanya khonapho izolo umdala simbone etshaya isithongwana namhla kazange aphume.
Hayi namhla kazange ngabonakale khona ngale ngike ngakhuluma lezinye intatheli zindaba ngoba abe-CNN yibo akade bephumise umfanekiso wona lo. Hayi akazange bathi kabazange bambuke.
Aha, akungiphuma mdloli lapho ngixoxela ngamafitshane isikhathi sesihambi.
Kulungile, nangu mamdloli.
Alikunani?
Yes, Thanya, unjani?
Ngiyaphila njani?
Hayi siyaphila. Yini elitshengiselayo? Akusitshele ngamafitshane, yini injongweni?
Namhlanje injongo yethu ukuthi besiqoqele ukuba sihlangane kodwa-ke akusazange kuphumelele kahle ngenxa yokuthi abantu abaningi babebesebenza kodwa besijonge uzothi sime sitshengisele abantu simelele abantu abasekhaya abaseZimbabwe abadubekayo asebehlisekile ngohulumende ongabenzeli lutho langopresident osehlale for 36 years so sithe sindani sibuye lapha sime sibatshengisele ukuthi hhayi thina uMgabe onguprezident asisamfuni njalo abantu kumele bevote njalo-ke i-service delivery layo yonke into efunekalayo ekhaya liyenza kahle.
Thanya, sorry siyabonga sesihambile isikhathi asichiye khonapho ngile themba lizaba litshengisela la kusaza sizaxoxa.
Yebo-ke.
Aha, uThanya Nyathi umamdloli ngomunye wabatshengiselayo eNew York besola ukuba khona kukaMgabe emhlanganweni lo njalo besola umbuso wakhe kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.